A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lwe Diaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wezenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50. Umuntu ke khonapho uyabehola imali encane kakhulu, Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja. Saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese. Ndo zvatikuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei, munofunga chinyi. Varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha, asi vari vashoma vanhu vakaita savavo. Toda hidi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini, uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pasina zvokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndonyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 0826192077 tiko kufonerai tiko govanao nemwe pfungwa dzamunenge minadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu, sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga, abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetsheya abahlala ku diaspora kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane imali yohlobo lwe US dollar eyiyo engani isizindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine va sivangeni dubebe sivanengi duwe ve Zimbabwe Exiles Forum vari South Africa vatina vaparunare makadini ko Mr. Duwe?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa tiri nani, ndimi muriku munogara mchishanya mchisvika kumusha, ndimi munogara mchiona mchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungatitaurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushawa uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamungatitaurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nokuti ukavona ukurarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudhorobheni kana kuti kuuk kana kuusa hazvaraine kuuraya nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 litre yemafuta kwanza ava kuita 20 RTG. Zvino 20 RTG yaizo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dignitary in South Africa. Things are terrible, like the American China.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kuti nemari dzichisvika hazvo?
Zeroi business yavanhu vanee vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery ekudhorobha kuZimbabwe kumafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti ikatumira maishuga kumisha nokuti kana usina kudero unenge wade kasendeza kesirias tazeshe. The situation is actually back to 2006-07, where people had actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti kadoenda papahouse mukambo ndenei especially mazuva ano emantendawa unotora magroceries akatidhara ari mabhazi achingazitumidza navanhu kumusha kuti vanhu vararame. Mamiriro aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kuti akazara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidza zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitoshera
okay. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari mune nevari kuzimbabwe.
Asi ndinonzwa chose nyenyaya namalaya chai kuti vano batsira zvikuru pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa vo zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
chaakuvimbana kuripo nokuti inodova indastri yakatozvimirira inomeka shuwa kuti zvamunenge matumbira kumusha zvinosvika kumaintended target saka hapana maraicho atiunganyanya kuita zvenhubuka ti zveutoti zvekubasa unenge atumirwa nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhuro kuti indiwo muti wako saka vana maraicho vazhinji havo havanosvika asi munenge zvivavo kuti hapanga hushaitivo ume kana kuti vaviri vanenge vane chi vane maitiro asingana sii asi kazhinji hazvo vanosvika zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda vuwandi hwazvo ndohwo huchidetemaina kuti ivo unobhadhara mari iyi kunoona malaicho saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva zvinhu zvikuru kubva kuna mafiriji matv mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha inii vhiki rinorapera iri ndaitotumira tv kune ava vazala vamudulawayo nekuti iyo yavo yakafa saka kuti itenge ukoko ha mara tv zvacho akati wande kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem
zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakukwakusa izvozvo izvi munozviona sei
zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nekuti chero iyo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu yangova yangova madadi kwaizvidii kwacho kwangova kungoti waita waita zvake madiro ajejina
nekuti
utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepot ekuadresa zvinhu zvacho ari papi it looks like our leaders have actually given hope or they are no longer given any effort to assist iyo zvavari kubeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidozvigonzizizi anti zvatiita pazvatisvipa asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhireni
so Mr. Dube are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home
mana ibetsero unogotesitumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo maara tg saka chavanoda chacho chechikafu mari chero kwavatumira unogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy things are not affordable there so it's best that you buy them a basic commodities ukavatumira chikafu ukavatumira hembe ukavatumira mablanket ukavatumira masidzo kuti varime ukavatumiravo muchero mahousehold goods avanenge vachida it is more helpful than sending the money because mari vanenge vanayo azvisina zvamutenga chero vanayo ikoko kumucha haungatumidzire rtgs kuuya kuno because rtgs yacho inorarama online haiti mari yekuti inobata maoko inenge vaizvo zvinotozvoikokesha kuti akusaira mari yakati amanje kunoko hakuna izvozvo kune economy iri panzima
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Thank you.
Yes.
Yes, Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, you know, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and big items, mm-hmm. and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they're quite kind of blacklisted. Yes, yes. You know?
It's so sad that money can be made out of the problems of other people.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Kesha Mpofu. Mnumzana Mpofu, say wamgela hetingwen.
Ababa, ibingela ba saga zom kulu, ibingela ba alaleli bom saga zom kulu fitusa.
Okay, ay sbongile, say temba la ba laleli betu labo ba bonga. Ye mnumzana ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Ya udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenzayo ngaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bayakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulukhuni abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane lalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisizane nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Zobakhona abanye singathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngalo lezo ndlela zokuthi sibathumele okokudla, sibathumele okunye okufunakalako njengakhona okuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini egcina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyakungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba lakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesitsho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwento ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sithi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. So sathi kangcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lasilapho sikhona. Abanye basebhotswana, abanye baseSouth Africa, abanye basenamibia, lamazwe amanye anjalo. So into eyasisusayo sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi walwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zangapha ziyathengeka, kungaba nokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona ukuqakathe ukuthi umuntu uma engabe ethwa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha, kubasiza kakhulu ma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi ma bethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokho kokufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyimukela leyo mali yabo nakho, akuhluphi nje kakhulu. Kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini-one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. And we have a call.
Yes. Pa makadi pa runarap.
Tiri po makadi.
Tiri po edu tiri kutara nani uye muri kupi?
Tiri kutara na Romi wa Mugande tiri kubinga.
Muri kubinga makadi ni kwa Mugande ndiri kuya uka mshimbofona.
Mutiri uyo kashwa ndiri nambo fona sometime.
Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutuza chi.
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndi ndebe.
Ah, cha izo, taure zenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, lapa wewe kuluma kuloko kukumipolo utabantu ba toli malezi, nyane zinga sakwansu uba nye disa uche usu. indaba le njengapha sesibamba ku special mina ngukansela ngapha ebhinga ku ward 17 lawo.
Oho, ku ward 17 ungapi kwe Bhinga Center?
Ngapha phezulu elusulu kwesina magonde, sifisina magonde.
Oho. Ah, yiku ngibuza ngoba bengikhona ngapha ebhinga kumvike edlulela.
Awebo.
Yee, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yee, hhayi ungasiphathisa ngembono yakho.
Hhayi mina bengilesikala zokuthi ngabe uhulumente uyasizwisisa, ayasizwela sibili, because ngapha ebhinga ngendaba zamathitha laba sabesukile ngemali ezincane abasitholayo. Ngapha isikolo sesitile, because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebhinga izinto eziningi zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi babevela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha. So sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika abo-14. So usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So sokuthwalisa abantu nzima, abadala sebebhadala esikolo, amatitha abangikhona asebenzisa esikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi kunzima, sizakufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonga.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Bhinga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe yes, we can find out what's really going on.
Yes, that's mm-hmm. that's a very really important story.
Mm-hmm. Yeah. Hello, caller.
Hello, Makadiko.
Eh, tiri kutaura nani uye murikupi?
Murikutaura na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zvedu kungorwa dzione zvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura nenyu takaterera, tiudzeiwo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ini chandiri kuona ndichekuti solution pamachallenges atinawo hapana, because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana mastrike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira masalari zevanhu asingakwiri obviously vanhu zvaifoswa nekuenda paroad achistrika kuti mari dzavo dzivedzere. Saka kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika ndofanira kutanga da kutendera paemployer kuti ende pastrike, ndiona sekuti utarudzanyira hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe even kupfuura vasenzi.
Saka
zvotoda kuti vana vezimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura, munoreva chii?
We must find other means, because it looks like we are liberated, but now the thing is that we have to get a job, So, as about theory, imagine that we have $500 bonds. We have to shop, $100-something bonds. My prices are from Soros against the salary at a quality to take a basic person is very basic. So, put the uncle to our memorial at Japan. What more transport you put to another language core, my fees and stuff? Not afford. So, this is a slavery. It's how can you have a government in Opavano, or Sandivayo married Singapore, Nashan? That's what is that? So situation here that havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa nana Mr. Finance ana mutsungu achiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kupetsira economy iri kuimprova, but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time vachitaura mafence wes hava chiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba zvaane surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofanira kuteerera hurumende yedu, but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa naani ticha wacho anenzara asina kubva achwa kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimuka Zimbabwe mangwana. Then tine generation yatata to destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda pachinzwa chiti hapana. Then tine vapa chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura rikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan, because this is our life. This is Zimbabwe, is our country. This is our life, and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma Solomon, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Yeah, Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm-hmm.
And that there are no ways of helping yourself, even if you are able. You know, you have money, you can't get things. Mm-hmm. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs.
Mm-hmm.
So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence,
mm-hmm.
which is a very, very sad thing, you know, for mm-hmm. us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mashang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utaitas Nkomo Uting, say East London, South Africa. Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds, because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renias is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost Mr. Dube.
Oh, okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. I kunzima futhi kakhulu ekhaya. Lathi siyazama singapha sinangikhulumisa iSlanda neSouth Africa. Into yenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngeke kungaba ngcono imuli zezikhona ukuthi zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili. Hayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena ukhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi sengiyabe ngikutholile kona lokho, lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale, ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono seke sibamba bambe sithole athole okuncane bathise khona ngale ukuthi labo bathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho oluzayo sizilumelele, sizithemba ukuthi kuzoba ukhetho olukhululekileyo, ngoba sesikhathi libe sisenza ukhetho olungasoze lusibilise lutho, but ukuthi siyevota, sizahamba siyevota, silumelele kakhulu.
Hayi, bezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu. Kuyekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Svaneng, is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go to Mr.
Before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay. All right. Before you go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Zakaomba pa Zimbabwe. The Tawanda. And then there's Leslie Chitope. Arukuti Arukutiwana Aruk Mozambique. Tinotenda Saezo Leslie. Tinoemba kuti Ruti Nzwa Sakanaka. And kuti Zunzaka Nakako. Ikoko kwa Uri. And then there's Joel Makotose. Aruku Botswana. Na Courtney Mpemi ariku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu. Tinoemba kuti muchatifonera kuti tikotaura nemi. Mr. Mpof.
Yo.
What do you think we should do?
Hey, that's a very big question, but I think people of Zimbabwe have let themselves down. They've been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but these days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by revising ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. It's not even what to be a headman in Nangapa. It's a very, very, very dull person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like a farmer who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government, to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
No, thank you, Mr. Mpofu.
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have Tabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Tabani. Uthandiwe Mavundla laye uthi litshona njani Sihlobo. Umandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. Upamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg, please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhalakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi. Akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October hayi yonke into iyabe isilungile isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu.
I think hello.
Hello. Hello. Yes.
Makadi.
Tiripo Makadi ni enyu. Pata wana mpofu wa hiri. Saka shitara na Mr. Cassius mpofu. Saka amuna inu kujangira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my cousin, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungira kuzengesa kwandinogara. Tinongwa identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semunhu wanesi. So gadzirisa matoilets acho. Iye zvine zvitira kutsaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura. Isi chari kumatoilets pachitungwiza kliniki hapana mvura. And then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvino izvi, munofungei nemamiriro akaita zvino kumusha?
Moziya izvozvo zvimusha zvirikutogwadza kana kutora pachikaranga. Ini sakona kwangu zvachioniso ka ndakutona kuti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso vana mbuya achioniso na sekuru na tete. In the second part of Zimbabwe, they are my MPs that are together, together and on the same side in Ezan. Because my MPs are and chao na vachiti miririra. It's like if I go to miririra, they are forgetting to cover ourselves and go to miririra. Say in true kudaru. Pani nye and I won't have time this over. Yeah. You know, the cheese that you do, I understand when I'm not going to go to here.
Tripartite.
Yes, you know, the children will be church. Rekutizo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstra like especially vemuve mumacivil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi vanhu vanoudza basa rake. Pandiri kuti maMP varikutikanyaka kuzona bhiura kuenda kunosainwana president, it means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparlamenti vonosita voagria. Wongu tinobvuma kuti maMPA opposition ka mashoma avakwanisi kuita match. But remember, the MP unozoka tafuna raunda kwa kutoa tiveduweka pane bill rakadai rakadai. Watu unza ma consequences ati ma implications ebu iroro vanu waziva. Kana kato tivo demonstrate kana kato vonya machini. At least people have to know. Avas kuchaura. Kato unza kwanza bill rakio passa kato usaini manani na president kutishi. Rally it's now passed into law. And then my MP actually naiwa yo tukusema mika jamuna petro. But in the case, it's a rumor. I mean, the government has not answered. The rumor is that my MP actually, while the government is set aside, my gas stations are very gas. If you are saying that my queue is not getting any money, who does that? Would the MP and the cashier rude? I was talking about my queue name. What about my queue mark where gas? While could have chance, while that is all, mutula chance, any bureaucrat can a budget. And they are saying, if you want us to sign it up with a budget, conditions. My MPs, my in US dollars. You have any kind of money? You need a bond in RTGS. You want to cast 20 million, you pay my US dollars. Rather, my gas stations, Abu Vega. Rather, my two cars. Hiyo zuzi ma MPs edu andazi vani motika ningiri vaka puwa last year imwe nezishia wanza vla kutuwa imwe futikanda kato piwa I don't know so kana nika itinke zuzi kineta sayi zuzi hili zaniru kufaila ma MP tokusaru tuba saruza woyenda wono tafawate zuzi who is going to stand for vanwe Zimbabwe which means electorate ka tisore wapa tunoro wapa kati wa strike wapa kati wa ma demonstrations tisuna uraiwa tisuna ufane nzara tisuna pa makius ma MP vachifara vanwe zani. So I see cinema Zimbabweans are vaccine representation.
Gande, you know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk that prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and things like that. So she is not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it, and Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you. Para paru nari magadi ni ko.
Ngiripoka na magadi wondwa mananda varuta ora kuno South Africa. Magadi muri ego Zimbabwe mese pasire.
Ngiripoka mananda matoka tinokutambirai.
Sorry, Nilikuta oranda kananga nane situation ya kwitika mnumu South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Mazwa ukura ramatiri mnumu South Africa are numbered. Soon or later, ticha zukera kumusha. Nikuti situation ya chia shika pasina kumira shakanaka. Wakandi kere ya onoka mnumu South Africa wana mtusia watu nukure ya watu kubini. Wana wariku furwa. Wanawacha kwa nisiku driver hizi ni kana mausiku zaazu kungu risika kuti should I go or should I stay upenyo awusina umira shakanaka siye ingata ura ndishita isu kane wabakuta ura maya ura maki ni miki simpufu watima MP wakuto sushida wawande alima zawa kida kuti isu avakati miri zitawani zimbabwe mbili ndangani kida kuti ma operations e government. Yesu kuvano kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa. In agreement ye council zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa hasi kushanda basa ngaainde anodzinga vanhu hapatendedzi. Kana ivovo vouya pamhepo voti hatizivi, ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics. Kungatonga MDC nhasi inoita the same thing, kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese. Zvokwadi vahwande, zvimwe zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo. Ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingati yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai. Inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinenge dzikara dziri kumusha. Izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai, pakati tinozoona pakudai. Ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika. Muno muSouth Africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi State Corruption Commission iri kuendera mberi. A lot of money was looted, billions and billions. Kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyo. Billions and billions. But it's not easy to arrest my politicians. I see rinyore. Vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangabva havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka. Hei, zvine process makombiyuta angu. Hama neshamwari, zvine process. Handinyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti dzimwe dzinoda nekumashure, dzimwe dzichabuda nekupi. Tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare. Ini ndinofunga kuti yatingabatana nenyika yedu ngatimboshandisa ivoice wayo. Titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika, vanotaura nezveikonomi, ngapamboitwa such kind of a conference yekuti which direction should we take as Zimbabweans. Then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi. Kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka. I remember Zambia suffered a lot, but they have never made it a noise that the Zimbabwean has made today. I thank you very much.
Mazita chaizvo, manhandara tinotenda namashoko enyu. Mazita chaizvo. Ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa, pandari pafoni kubva kuBotswana. Makadini? Halo? Vari kuBotswana, tiri kutaura nani?
Ndini Barnabas. Muri kunzwa?
Tiri kukunzwai zvikuru. Taura zvenyu.
Alright. Ndotaura handiti ka?
Hongu, taura zvenyu.
Nditaure, muri kunzwa handiti?
Ndiri kukunzwai.
Alright. Chandanchida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chaita yekuZimbabwe ikai iwo vana Munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga, zvakabvira kudhara stereka, kubvira nguva yehondo iyo iye, nguva yehondo iye vari kuMozambique. Vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique zanura forces Zipra forces zvichiva chibva kuZambia kwaKenneth Kaunda. So hapana zvinoshamisa, ende vanhu veZanu PF vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo. Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai baba, taura zvenyu.
Good. Vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwayaya. Zvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete. Opposition yakahwina inonzi haina kuhwina, vanoba. Makati mutaure morohwa mosungwa. Vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu. Muno
okay. Yeah, ndofunga tava varasika. Miss Mpofu muripo here? Miss Mpofu?
Ndiripo.
Ehe. Mambodza zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndomaitirwo azvo haisiri mhosva yezanu pf. Munoda kupindura mavanzwa zvavanga vachitaura handiti
handakupanzi pabva kuti haisi mhosva yezanu pf.
Vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvezvo ndo zvino zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira maqe avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe ka ndoti MP eopposition avasisina kusiyana nezanu pf, vatodyidzana nezanu pf, vanoda kutinyebe kuti vari kuchiva chiri kutimiririra. It's unfortunate handi kuti zvokonzerwa here nekuti izvo Chamisa haasi parliament navo mukuru wavo, saka is not in control zvakanyanya. Handizivi ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda matwo vehicles, motikari yekutown nemotikari yekureserva. In an economy iri kuchema zvatakaita, munhu weMDC ndozvikundirwadza izvozvo. Moza nezanu izanu yadaroka tangoti haiwa mazanu inobhowa nezvavanoita, but this is opposition. Hatiri takatotarisiravo kwavari kundi vachatimiririra kuti kana zanu yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uri wewe loya wangu anati ndokundimiririra, wakuenda kuside dzekuita zviri kuitwa nemuvengi wangu, tiri kufamba chiri udzii. So apa handi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking maMPs, maMPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu, vari kutoda motikari tutu yekutaundi neyekumusha. MP wekumaubra unee kutaundi yekumusha kupi kwacho? Pari kuti ndisangane newe paline yepetro ndichikuudza kuti MP makadi, muri kuzoonawo sei izvi? Handikuoni because mega station yenyu mega. Vati vedzi elite ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza. Takutovanhuwira nichitabva kumba tisina kugeza because hakuna mvura. Saka vasina kumira muraini nesu. Vada kuinkirizwa macar loans avo anenge achibva out of the country, mota kubva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoisa ransom pana Mutuli. Mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu, ouya nebudget yake, votomuti kada kuti tisaine budget kuti tiite appropriate this budget. Tanga wati vaconditions aya, kwari pamaconditions ekuti ndibvisa swage kuchitungiza. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vanga ani pamamp nai vanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. Kanduze kuti ende zvisi kanukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration. Anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndanopinda mustreet ndovanorohwa maMP wekutanzi vanhu vedu varohwa, vanhu vedu varohwa, and yet inini hamusi kutimiririra, and vanenge vasiva pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tikatochema tichienda kupi? It's like we are nowhere, we don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndiri kutaura semunhu ari kuZimbabwe right now kuti munhu ari muZimbabwe iye zvino izvi asina chekubata, ari kuchera izvi magetsi adzimwa. Tinochita ari kufungei achinzwa kuti MP akati ave nemotikari yechitu? Anonzwa sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo?
Yebo.
Yebo Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inoba nje isimo sizima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngimthanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya le. lesi simo asimnandanga especially kuthi intsha okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free kodwa i-freedom yakhona asiyibona ngoba la esikhona kunzima nalapho ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enziwanile le ukuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlunga
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
makungashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha ifuna nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela abasanda votelwa laba ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esisebenza sizithumela emakhaya sisala singelalutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
Ongu njiriku. My last words is Zanu ya kundikana sachose. Ma MPA, please, 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 we are begging you. Regae kuvara irwa. Regai kuvara irwa, taka kusarudzai, kuti mutimiri reo. Ndimi mutori wo, ndimi our last hopes. Kuti vatitio shunu shishinu. But kan wagu kosa camp kwenda the other side, atita juwi sisi. Taka, innocent gwenese, mutimi yake, please, 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 please. Ngaba fundi shunu kwashu.
Kwa mama mbota wala kaa paya mchiti munozwa hini kutiba show mamparlamenti. So kutika na pachifotu waka hini vano, vano kundu wani kuti iwo wa showma. Haisiri yo problem ere ya muru kutawara yoye.
I problem pata anzi kufakwe murume kubuda ura. Shoka nguti ndinga kumfu wangu nyarara. Ngava mbile pachina ngava chaure kubani kutivedube. Kuna kwa hicha chichemu chakati chakati, tozo zuru, toona uti, ah, nilipane chichemu chiripo. Pano tozo ngonza, wati zibiura to saini, wala kato pura. Why were they quiet all along? Both from what I understand, kala anza kapa from Senate 23rd May. Which means zangaku baku parliament way before then. Rosinda ku Senate, Rosinda ku President's desk. Paka ngonyararwa. Kuda zakabla pabe paka nzakabi, mbaka hii kucha urava mwevani. Yes, nuhu zakani pana anzi kule 255 ma bills ari kwa anda kucha urane shao. Mangasi zakani za apana not even a single one raka reizu kwa nimunu opposition. What are they going to, why are they going to parliament ma opposition MPs? Vanongo enda ongo so ongono garopo wa maari, vodoka. Apana chara kumbo reiza ukutivati issue ya kati. At the end of the day, lauta zaba dromaruma yes. Ma USA kuti imita parliament kwa ulogara mbati zisa na sitra ringomo. Pasi kani kwa chini. Zisema sisi kwa saka wani sisi sisi kwenye inaero mutora kwa zisema wani. Wakati mchini sisi wewe chuo. They don't. Asi zisema sisi wani zungu tishwa bla zimu tukari mbiri mbiri. Eva shoma, but ingawa mire mire wewe pani chakati chakati kuchikwani sa tiba sirewo. Come back kune Eva nwa kuku sarunda. We are uti uze.
Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Chiwaneso Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Cassius J.S. Manampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandono Kawande. Until we see you next time, good night.